Pana chakaipa kuti vanhu muZimbabwe vagare vachitaurirana kuti nyika yofamba sei kana kuti zvogadzirwa sei, nenyaya yekuti mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika, iri rakaita kurarama kwevanhu munyika, munyaya dzemabasa, munyaya dzezvedzidzo, munyaya dzezveutano nemamiriro akaita nyaya dzezvematongerwo enyika, chinenge chiri chinhu chakanaka kuti vanhu vagare vachidini, vachitaudzana ivo semazimbabwens kuti vanoona sei mafambiro anenge achiita zvinhu munyika. Saka pano pachina chakashata kuti vanhu vaonesane vachitaurirana kuti ndo zvatinotokurudzira izvozvo kuti vanhu vagare vachitaudzana kuitira kuti vaonesane nokubatsirana kuti remangwana renyika vanhu vangararamawo zvakanaka sei. Munyika medu muchigara mune runyararo, vanhu vachidya vachiguta, vanhu vane mabasa, munyika muchiita development maindastry achivhurwa, migwagwa achigadzirwa, makiriniki achivakwa, ikonomi yedu imurukirewo senyika. Saka hapana chinenge chakashata kuti zviitwe, asi nhaurirano dzakadero dzinenge dzichida kuti kana dzichingoitwa zvisaitwa zvechivande muvandwe, zvingeitwa zvinhu zvinenge zviri pachena, zviri pajekerere, zvinongozikanwa, hapana chakamboipa.
Ko, sei paine kakuramba kari kuitwa nemapato aya kuti hapana zvakadaro zviri kuitika zvikuru sei muZANUPF?
Inyaya dzezvematongerwo enyika dzinenge dzinyanya kunyaya yevanhu vanokara. Nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vanongoda masimba vasingadi kuti nyika ibudirire. Saka vanhu vanoda masimba kuti dei ndinini ndawana chinzvimbo chakati, dei ndinini ndinozowana chii panoitwa nharurano, ndo vanenge vachida kuti kuomesa musoro uri pane pakutoita vanhu vemadyo, vanhu vanokara vasingatarisi kuti vanhu vanorarama sei, vasingatarisi kuti upfumi hwenyika hunofamba sei, zvinhu zvakamira semira, ndo vane vachiita makwiku wayo. Vanhu vezvima vanongoda pawa vasingadi kuti munyika muitwe mareforms kuti vanhu vawane uchiuviri.